Iri idano rakanaka kumabhizinesi akawanda takatarisa kuti kwenguva zhinji mabhizinesi anga akavharika toonawo futi kuti nguva dzavanga vachinzi vashande kutanga na8 kusvika na3 mamwe mazuva kutanga na8 kusvika na4 dzanga dzichiri kunetsa uye dzanga dzichiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasakwanise kuwana cheuviri chakati o saka kuwedzerwa kwenguva ndinoona riri danho rakanaka zvinoratidza kuti vanhu vaakushanda kwe12 hours pane zvino iroro ndinoona riri danho rakanaka.
Tinoona kuti nyika ine mutemo wecurfew inotanga na8 dzeusiku ichipera na6 dzemangwanani uyewo vanhu vagara vachienda kumabasa vari kuchema nenyaya yechekufambisa. Zvinozofamba sei kuwedzerwa kwenguva kuti tiona zvinhu zviviri izvi?
Ndingati inini kuti danho iri ratanga tichiti idanho rakanaka rekuvhurwa kwemabhizinesi richikwanisa kuva nechirevo, richikwanisa kubatsira vacho vafurirwa mabhizinesi avo nguva idzodzo. Nyaya yecurfew yakuda kuti ichinyanya kutarisiswa zvikuru sei takatarisa kuti amwe mabhizinesi akafanana nezvitoro dzimwe nguva zvinotozopedza awa kuti vakwanise kupedzeredza zvavanenge vachiita zvichireva kuti vanenge vasara nenguva shoma kuti vafambe zvisina kushungurudzwa nenyaya dzecurfew. Chero vanotanga na6 zvinoreva kuti vanenge vafanira kusvikapo dzimwe nguva 1 hour before kuti vasvikewo vakwanise kugadzirisa musha wavo vanhu vasati vatanga kupinda. Saka kuti danho iri richiva nechirevo, kuti danho iri richikwanisa kubatsira vacho varatarirwa kuti ringe richibatsira, zvaakuda kuti patarisiswe nyaya yecurfew. Toya panyaya yetransport, vazhinji havashandire kwavanogara kana kuti vazhinji havagare kwavanoshanda. Zvireva kuti paakuda kutarisiswa kuti vanhu vanozofamba sei nenguva zvikuru sei takatarisa nyaya yecurfew kuti curfew inoti iyo na8 munhu anofanira kunge ava mumba. Vamwe vanogara kure nekwavanoshanda, vamwe vanotoshandisa mabhazi maviri kana kuti makombi maviri kuti vange vachisvika kwavanoshanda kana kuti vange vachisvika kwavanogara. Saka ipapo futi panoda kuti patarisiswe uye hurumende inofanira kutsanangura kuti ivo vanhu vachaitwa sei zvikuru sei takatarisa kuti vasvike kudzimba dzavo zvinenge zvisingakwanisi kuitika nenguva yanzi curfew itange, kuri kuti vanenge vachipedza nenguva dzatarwa.